Vachitaura pamazana evanhu muchinoi nemusi wemugovera, mukuru weBai Zimbabwe muzvari leTwin Mutasa vakati kutenga zvigadzirwa zvemunyika kunopa kuti dambudziko rekushomeka kwemari ripere sezvo mari yakawanda isingapere nekutenga zvinhu kune dzimwe nyika.
Because what we are simply saying kuti zvinhu zvarimwa in Zimbabwe zvika manufacture in Zimbabwe zvotengeswa muZimbabwe hakuna import chaita.
Izvi zvinotsigirwa nameya vechinhoi vatest Michaels avo vanga vari munyarikani pagungano iri. VaMichaels vakati Buy Zimbabwe inoita kuti makambani akavharwa avhurwe izvo zvinoita kuti munyika muve nemabasa.
Ndanzwa zvichinzi Buy Zimbabwe. I was very happy. Why? Because inyaya yekuti iko tinoda kuramba tichidzosera mari dzinotenga yatinoti US dollar isaende kunze kwenyika. Ikaenda kunze kwenyika ndopamunozoona paakuitika mashortages anozokonzera taakukomplaina kuti mari haichawaniki zvaakufamba sei. Kuvhurisa maindustry akavharwa ndozvinhu zvinoita kuti Buy Zimbabwe yacho inyatsobudirira. Tese tine basa rekuti titsimudzire Zimbabwe.
Mukoti mukuru pachipatara chechinoi, Sister Mavis Dube, vanoti zvekudya zvinorimwa munyika hazvina maGMO ayo anozokonzera zvirwere.
Vanhu vedu Buy Zimbabwe vachiprepare mafood stuffs emuno, havaedhere zvimwe zvinhu zvatinoti maGMO anozoita kuti mukaona munhu aine miri muhombe mofunga kuti aiwa akagara zvakanaka. Inenge iri nhamo yoga yoga nokuti haana choice yefood yakanaka.
Muzvari Shamiso Kachere avo vanogadzira doro nekambani yembarura distillers vanoti wawa unogadzirwa munyika wakanyorwa zviri mukati kana kuti alcohol content kwete zvemakambani dzimwe nyika vasingataure chokwadi izvo zvinozoita kuti vanhu vararadze.
Wawa vatogadzira muno muZimbabwe tinonyora zvinhu chaizvo chaizvo zvechokwadi nani zvinhu zvekunze.
Kambani yeBuy Zimbabwe yaikurudzira kuti vanhu vashandise zvigadzirwa zvemunyika yakabatana nekambani yeMetro Peach iyo yakapa mubayiro yakawanda kune vakatenga zvinhu zvakagadzirwa munyika mumwedzi mina yapfuura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuti chirongwa ichi chishande vanogadzira zvinhu munyika vanofanirwa kugadzira zvinhu zvemhando yepamusorosoro uye zvinhu izvi zvinofanirwa kutengeswa nemutengo uri nani kwete kudhurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.